Vakuru vakuru vemabhizimisi nenyanzvi nyadzi zveupfumi havasi kuwirirana panyaya yekuti dambudziko rekushomeka kwezvinhu muzvitoro uye kudhura kwazvo riri kukonzerwa nei. Vamwe vanoti zviri kukonzerwa nevanhu vakangovhunduka ndokutanga kututa zvinhu vachiisa mumatura. Asi vamwe vanoti mashoko aya manyautsa mukanwa chembere kurota ichiyamwa. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakadzoka munyika nezuro vachibva kumusangano weUnited Nations kuNew York vakaudza vatsigiri vavo kuti pane vanhu vari kuda kupidigura hurumende yavo uye vanhu ava ndivo vari kuita kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo munyaya dzezveupfumi. VaMugabe vakatiwo dambudziko iri rinokwanisa kugadziriswa mazuva maviri. Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries Vaspelan Jabangwe vanoti vanhu varingomhanya kuhodha zvinhu vachisa mudzimba ndo vari kuita kuti zvinhu zvisaikwe muzvitoro uye zvidhure.
Zvanga chikonzerwa nepanic buying yangaitika, vanhu vachifunga kuti vamwe zvinhu zvichashayika. Yakatanga nemameseji pamasocial media meseji aisekuretwa and saka vanhu vakabva vatanga nekunge oyo. Munhu akatangidza kuti atenge 1 akutenda 20 umwe arikutenga 1 ton chaizvo. Saka vanhu vaivo pavakapedza zvazviri pamaketi vakabva vatanga kutora mazhe vavo atengesa nepuraizi yepamusoro.
VaJabangwe vativo zvinokwanisika kuti dambudziko iri rigadzirike nechimbi chimbi sezvo Reserve Bank of Zimbabwe yakawana chikwereti kubva kubhanga reAfriExim Bank.
Stabilization Fund haisati yabudiswa nekuti yakasvika kusainwa svondo zvakapera yaitaiyakunzwa kuti icharibiswa this week but nekuti yakasvika svondo zvakapera saka tichaziva kuti vachapedza maro modalities within a week or two. And that's not where stabilization comes in. It will actually give access to legitimate producers, to access to currency, those legitimate distributors, to access to currency. So that's what I reassure you. This is the economy.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vati vanhu vari kuti zvinhu zviri munyika zvinogona kugadzirika nechimbi chimbi vari kuwanda nemunwe. Tabvunza vabiti kuti vanoona sei mashoko akataurwa navaMugabe ekuti pane vanoda kuvabvisa pachigaro nekukonzera nyonga nyonga.
Munhu ada kudonhedza vaMugabe ndivo vaMugabe vacho. Munhu ari kusabotaja ikonomi ndivo vaMugabe vacho. Number one, ikonomi haisi kuproducer. Saka makambani akavharwa, vanhu havana mabasa. Nekuti vanhu havasi kuproducer asi kuna anonzi maexport receipts, cost of foreign currency yabva yakwira manje maUS dollar ayaya.
Vaenderera mberi vakatiwo zvakakosha kuti varombo nevari pamudyandigere vachengeterwe mari dzavo dziri mumabhanga.
Zvoda kuitwa izvezvi kuti tiavoid kuti vanhu varudze mari yavo dzemapensheni zvakamboitika 2007-2008. Mari dziri mumabhengi izvo ngadzitovharwa nhasi dzongonzi dzamaUS dollars. Then imvonga-mvonga yekatsu yatanga tongozoti angodhila nebhondi rakaora but vhari iripo yaprotektwa.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari muzvina bhizimisi vaKalisto Jokonya vanotiwo Zimbabwe haingakwanisi kugadzirisa zvinhu munyadzi zveupfumi kana pasina chiri kugadzirwa kumaindastry. VaJokonya vativo nyaya yeuori ndiyo yapawo kuti zvinhu zvitsamire zvakanaka.
Corruption ikabviswa kureva kuti chero mari ikauya sei yakawanda sei chero mukaunza billion cash mangwana kana mwena unoba mari isina kuvhagwa inobuda futi mangwana tobva tasara tisina futi mari. Saka paita uori hwakadzamirira hunoshayika kuti tizive kuti mari inombobiwa nani chinda.
Vanhu vari kutyira kuti Zimbabwe inogona kudzokera kumakore ekuma 2008 apo mitengo yezvinhu yakakwira zvisina mukara akamboona uye mabiera checks achishaya simba.